upenyu watenda yere
mwari
bamwe abana kumukanasi watenda yere
mwari
kune bamwe basina kuona nzuba richinyura nezuro vakasiya nyika usiku husati wapera asiwe uripo uchifema uchirarama watenda yere mwari nezuwaridzwa zvakawanda sei zvawakaitirwa namwari maropafadzo mangani aunopfuura usingaone unomufuratira uchitevera zvenyika zvisina chokwadi asi vari kukudaidza dzoka vari kukudaidza dzoka hazvina basa kuti waenda kure sei mwari vari kukudaidza kuti udzoke kuti hauna shangu asi kune vasina makumbo ekufambisa unotyapana nokuterera asi kune vasina izwi rekutaura unonyunyuta nechikafu chiri patafura asi kune vana vakarara vasina kudya unoti upenyu hwako hwakaoma asi kune ari kurwira kurarama chete zvakawanda saizvo wakaitirwa namwari singaone unomufuratira uchitevera zvenyika zvisina chokwadi hey! Asi vari kukudaidza dzoka vari kukudaidza dzoka hazvina basa kuti uenda kure sei mwari vari kukudaidza kuti udzoke asi kune akasimudza muviri unorwara achienda kubasa unonyunyuta neimba yako kuti diki asi kune vasina pekugara vakarara mumvura unonyunyuta nazve chirwere chako asi kune ari pamubhedha wechipatara nasi achiverenga kufema kwake kwekupedzisira achinamata achishuwira dai akashandisa utano wake zvakanaka asi mukati mezvose izvi mwari avana kumbokutorera maropafadzo avo kunyangwe uchitiza vakaramba vachikupa rimwe zuva mwari vari kukudaidza kuti udzoke okay.